kupinzara dzikwa kwaZimba kwaMurobeti kumusha kwaMusarurwa ndokumusha kwacho ndokwaakakurira kwaakadzika so ndokwasi kuti obva tamuradzika around 3:30 amboita madelays nemvura yanga ichinaya but azoradzikwa zvaii
imi makashandawo naye sei
ndakashanda zvakanaka nemupinza anga ari dzigandisikeo wangu tomee was a very humble person aida basa rake you know very talented akanga asina tarenda rekufosa kana kudi above all he was a jovial guy and nambobvira ndaona muswara kake akasamira kana he was just a person with very good energy so it made it easier for us to work together because kunaishanda akafara and achita zvinhu zvake muchokwadi.